Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo, chivabvu 9/2021. Makateerera kustudio 7 nevhenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi tichivimbawo kuti maratidza rudo kuna ana amai pazuva rino rekucherechedza mabasa avanoita. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19. Zimbabwe yotambira nemufaro kupiwa mvumo yekushandiswa kweimwe nhomba iri kubayiwa vanhu munyika yeSinopharm neWorld Health Organization. Imwe nyanzvi munyadzi zveutano yokurudzira vanga vachizengurira kuti vaende kunobayiwa nhomba iyi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vobatana nevatungamiri venyika yeBotswana neZambia mangwana mukuvhura zviri pamutemo zambuko reKazungula, asi Zimbabwe iri kutarisirwa kurasikirwa zvakanyanya nemari dzemitero. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19 zvasiya uwandu hwevafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera huchiri pachiuru chimwe chete nemadzana mashanu nemakumi manomwe nevatanhatu kana kuti 1576. Vanhu gumi nemumwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazuru makumi matatu nezvisere nemazana mana negumi nevana kana kuti 38,414. Vamwe vanhu gumi nemumwe vakaporawo zvasiya vapora vave zvuru makumi matatu nematanhatu nemakumi mashanu nevaviri kana kuti 36,052. Vanhu vachiri kurwara munyika vave mazana manomwe nemakumi masere nevatanhatu kana kuti 786. Bazi rezveutano rakazivisawo nezuro kuti vanhu vabayiwa nhomba munyika yose vainge vava zviuru mazana mashanu nepfumbamwe nemazana maviri nemakumi manomwe nevana kana kuti 509,274. Pavanhu ava vabayiwa nhomba kaviri sezvinokurudzirwa nenyanzvi munyaya dzezveutano, vave zviuru zana nemakumi mana nevasere nemazana mashanu nemakumi matanhatu nevana kana kuti 148,564. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba vanhu vanosvika mamiriyoni gumi senzira yekumisa kupararira kwechirwere ichi. Zvichakadaro, World Health Organization kana kuti WHO yakapa mvumo nhomba yeSinopharm yekuChina iyo iri kushandiswa muZimbabwe yekuti ishandiswe nechimbi-chimbi kana kuti Emergency Use Authorization. Iyi ndiyo nhomba yekutanga isiri kubva kunyika dzekumawirira kupiwa mvumo yakadai, izvo zvave kureva kuti Sinopharm yave kupindawo pachirongwa cheCovid-19 Vaccines Global Access kana kuti COVAX chekubatsira nyika dzichiri kubudirira nenhomba. Mukuru anoona nezvekurwisa chirwere cheCovid-19 munyika, Dr. Agnes Mahomba, vanoti vanotambira nemufaro danho reWHO iri.
Isu tiri kunzwa kufara chaizvo muno muZimbabwe kuti WHO yazopa gwaro rekuti aiwaka nyika dzose shandisa izvenyu Sinopharm. Takanga tagara tichitoishandisa nguva yakareba chaizvo, asi vamwe vachishushikana kuti ko muri kushandisirei vaccine isati yaaprovwa neWHO.
Zvaitwa neWHO zvinorevei takatarisa zvakaitwawo nenyanzvi munyaya dzezveutano muZimbabwe.
Zviri kutokonfirma kuti isu mascientist edu weMedicines Control Authority of Zimbabwe, MCAS, wakanga watonyatsoongorora magwara iwawo wakagutsikana, saka takagutsikana tikamhanya nendima nevaccine iyoyi. Saka zvaitwa neWHO zvatifadza chaizvo nekuti zviri kutoita yatingati endorse zvatanga tagara tichiita nemascientist edu.
Dr. Mahomba, muri kufarawo here nemafambiro ari kuita chirongwa chenyu chekubaya vanhu nhomba yeCovid-19?
Chirongwa chedu chekubaya nomba majekiseni kana tingati vaccine ye COVID-19 tiri kufamba zvakanaka chaizvo. Tiri kuona namba dzetiri kubayira vanhu pazuva rega rega dziri kuramba dzichikwira. Saka izvi zviri kutifadza. Asi tiri kuda kuti namba idzi dzirambe dzichingokwira nekuti tiri kuda kuti tibayire vanhu wese watingati vanenge vari eligible kuitira kuti tiprotecte nyika yedu yeZimbabwe. Saka pane zvino ndinoti tiri kufara nekuti namba dziri kukwira asi tiri kuda kuti dzirambe dzichingokwira tatenda.
Mukuru anoona nezvekurwisa chirwere cheCOVID-19 munyika Dr. Agnes Mahomba vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi tabatawo vaimbova gurukota rezveutano vari nhengo yeMDC Alliance Dr. Henry Madzorera avo vanoti vanhu vanga vachizengurira kubayiwa nhomba iyi vave kufanira kuenda kunobayiwa.
Mvumo yakapiwa nhomba iyi Sinopharm neWHO. Ndiyo yatinoti emergency use authorization. Inoreva kuti izvo WHO yaongorora magadzirirwo enhomba iyi kubvira kumafactory acho anogadzira kuChina ikoko, igoongorora zvakare mashandiro enhomba iyi panyaya dzekushanda kwayo yatinoti efficacy yayo, inoshanda here uyezve nesafety yayo haikonzeresi zvirwere here. WHO yakutsikana kuti nhomba iyi inoshanda zvakanaka uyezve haina zvakanyanya kushata zvainopanganisa pamunhu. Izvinofanira kupa vanhu veZimbabwe chivimbo nenhomba iyi.
Zvinorevei kune vamwe vanga vachizengurira kunobayiwa?
Vese vanga vachine madhausi pamusoro penhomba iyi vanofanira kuita muramba mhuru vakananga kumakliniki avo kuti vanobayiwa iye zvino, nokuti tava neindependent body yepasi rose yaongorora nhomba iyi ikati izvo ngaishandiswe yakanaka. Zvinofanira kupa vanhu veZimbabwe confidence. Vaya vanga vari hesitant kunobayiwa vachigunununa, ai vanga vachienda kunobayiwa avo vakadekara. Chechipiri ndechekuti zvakukwanisa kuti nhomba iyi ichipinzwa zvakare pachirongwa chiya chatinoti CoVax facility.
Mungatsanangura zvizere nezvechirongwa ichi?
Chakaumbwa neWHO, Africa Union nemamwe masangano epasi pose akazvimiririra. Zvichabetsera kuti tigokwanisa kuwana nhomba iyoyi kuburikidza neCoVax facility tichipiwa nemutengo wakanaka. Iri nzira yekubetsera nyika dzevarombo kuti dziwanewo nhomba iyoyi.
Vaimbova gurukota rezveutano vari nhengo yeMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vari parunare kuKwekwe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa Mangwana varikutarisirwa kubatana nemutungamiri wenyika yeZambia vaEdgar Lungu uye mutungamiri wenyika yeBotswana vaMokgweetsi Masisi kuvhura zviri pamutemo zambuko rekaZungula. Zambuko iri rakavakwa nehurumende dzeZambia neBotswana uye imwe mari yakabva kuJapan International Cooperation Agency neAfrican Development Bank. Vaimbova mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe vakaramba kupinda muchirongwa chekuvaka zambuko iri zvakapa kuti rivakwe rakati rebei sezvo rainge roenda nekudivi reNamibia. Asi vamunangagwa vakazoedza kuti vapinde muchirongwa ichi kunyange hazvo Zimbabwe yainge yatodya manonoko. Mumashoko kuvatori venhau, bazi rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu muBotswana rinoti zambuko rekaZungula richavhurwa zviri pamutemo mangwana. Mutungamiri wenyika yeDRC vaFelix Tshisekedi vanova zvakare sachigaro weAfrican Union ndivo vari kutarisirwa kuve munyarikani pachiitiko ichi chiri kutarisirwawo vamwe vatungamiri venyika dzekuchamhembe kweAfrica. Sangano rinoona nezvenyaya dzezveupfumi nezvimwe reAfrica Intelligence rinoti Zimbabwe icharasikirwa zvakanyanya nemari yemitero kunyanya kubva kumarori anotakura zvinhu kubva kuDRC kuenda kuDurban kunova kune nyanza yakakosha kuchamhembe kweAfrica. Vanotakura zvinhu vari kuchema-chemawo kuti vanopedza mazuva akawanda vari paByte Bridge nenyaya yekunonoka kugadzirirwa mapepa uye mugwagwa weByte Bridge kusvika kuChirundu haunawo kumira zvakanaka. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatozivisa kuti vachange vachipinda muurongwa uhu pavakakumikidza mugwagwa weMarongora Hells Gate chikamu chemugwagwa weMakuti Churundu svondo rapera. Mumashoko avo pachiitiko ichi vaMnangagwa vakati
construction, which will soon begin from Kasumbula to Victoria Falls. During this month,
tiri kutanga kuvaka zvekare mugwagwa kubva kuKazungula kuenda kuVictoria Falls. Mumwedzi uno ndichabatana nemutungamiri weBotswana vaMofetsi Masisi uye mutungamiri weZambia vaEdgar Lungu kuti tikumikidze kuvhurwa kweKazungula Bridge. Rakatanga riri zambuko renyika nhatu, asi nezvikonzero zvandisingakwanise kupa pano rakava renyika mbiri, Zambia neBotswana. Asi pasi pehurumende yangu itsva, zambuko iri rave renyika nhatu zvekare kusanganisira Zimbabwe.
Having the office of the second administration, Zimbabwe has come on board.
Mashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachitaura pakukumikidzwa kwemugwagwa weMarongora Hells Gate svondo rapera. Tichiri panyaya iyi tabatawo imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi, Dr. Prosper Chitambara.
Kuvhurwa kwezambuko rekaZungula kunobatsira kudyidzana pakati penyika dzemusadic. Kwakriatawo imwe yatingati transport corridor inolinga vana South Africa nana Zambia uye nana DRC nekumusoro kuAfrica. Saka zvakureva kuti vematruck vemabhizinesi vanenge vachida kufambisa zvinhu kubva South Africa wane mukana wekusaenda nekubade bridge kunoekwa kunyanya kuwandirwa zvakanyanyisisa, vachikwanisa kuenda nekuKazungula wazonopinda nekuZambia wokwikidza kukwana vati vagenda kuna DRC kumusoro ikoko.
Izvi zvinorevei kunyika yeZimbabwe?
KuZimbabwe advantage iripo ndinyaya decongestion ebade bridge. Sezvamunoziva bade bridge yanga iri kuita madambudziko ekuti pava paine congestion yakanyanyisisa zvachiita slow down regional trade and regional economic activities. But Zimbabwe inogona kurasikirwawo zvakare nemarevenue.
Munorevei apa?
Nokuti mota kana dzichipfuura and through Zimbabwe dzine miripo yadzinenge dzichibhadhara. Saka mota dzakawanda dzakatiza kubade bridge dzaenda kuKazungula zvakureva kuti imari yatinenge taakurasikirwawo nayo senyika. Saka izvozvo zvakakosha kuti zvijekeswe. Hongu bed bridge ino decongestika, but kudecongestika kwebed bridge kurasikirwawo zvekare kwedu kwemarevenues ataigona kunge tichiwana kuburikidza nekupinda kwematruckers kana kuti kwemagonyeti kana kuti kwevanofambisa zvinhu vachibva kuSouth Africa vachienda kunana Zambia kana kunana DRC.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi, Dr. Prosper Chitambara, vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vari paRunare muHarare. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Johns Hopkins University Resource Center iyo iri kuongorora nezvechirwere cheCOVID-19 pasi rose inoti vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni zana nemakumi mashanu nemanomwe nezviuru mazana mana kana kuti 157.7 million, uye vafa vadarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu kana kuti 3.3 million pasi rose. Nyika yanyanya kutarisana nechirwere ichi pari zvino iIndia. Pamusangano wenyika dziri mugungano reEuropean Union nezuro, nyika idzi dzakatenderana kuti dzitenge dzimwe nhomba kubva kukambani yePfizer BioNTech. Asi pamusangano uyu nyika idzi dzakati hadzisi kutenderana nedanho remutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden rekuti vape mvumo mamwe makambani ruzivo rwekugadzira nhomba dzeCovid-19. Nyika dzemuEU dzinoti dzirikuda kuti America itumire nhomba chaidzo kunyika dzichiri kubudirira. Parizvino America haisi kubvumidza makambani ayo kutengesa nhomba kusvika yabaya vanhu vose vanoda nhomba iyi. Gumi nevashanu vakafa mudunhu resigwiri kugini nezuro mushure mekunge mugodhi wavaichera wadirika. Dunhu iri ndiro rinonzi rine goridhe rakawandisa zvikuru munyika iyi. Mitumbi yevanhu ava inonzi yaburiswa yose uye pane madzimai maviri. Iko zvino tochimboenda kuna Mai Gove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinopakurai svondo rega rega. Ini ndini Mai Gove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro navaJohn Muchenje, mukuru wesangano reApex Council Youth in Agriculture. Tiri kuzeya nyaya yekusimudzirwa kwevechidiki munyaya dzekurima. Chirongwa chichigumira ipapo tirikubatawo nyaya yezuva reMother's Day tichange tichiverenga mashoko amakatichumira paWhatsApp pamwe nepeji redu reFacebook reVOA Shona. Totanga nehurukuro yedu na vamuchenje. Vamuchenje ndinomugamuchira nechirongwa. Nyaya iri mumugango mainzwa iyo. Sevechidiki vanoita zvekurima murikuwana here mikana yekusimudzira?
Thank you very much mukuba hove. Mikana ndinoti tukiwana kubudikidza nesupport yatirikuwana kubva kuhurumende yedu.
Vamuchenje, kune vechidiki vari kuchema vachiti havasi kuwana minda. Vanoti vakaendesa mazita avo kuministri nekumakanzuru asi haiwa hapana chiri kubudirira. Nyaya iyi ingagadziriswa sei?
Nyaya yeland iri kuti netsei ndinowirana nemi ipapo asi mukuru wedu wenyika kwavakataura vakati paminda yese ichange ichiitwa downsized ichange iri yaonekwa kuti idle vakati vadiki vapuwe priority and ndinofara kuti nyaya iyi yakasvika yakatambirwa zvakanaka neminister of agriculture uye nemaresident ministers ekuma 11 provinces. So ndinokurudzira vechidiki kuti ngatiregei kuora moyo takatarisa nenyaya yeland sevebandiko reApex Council for Youth in Agriculture tcharamba tichingo pusha kuti pese panowana application yemwana mudiki ngavatipe priority.
Ko kune vechidiki ava vane maondero ekuti munhu awane munda pamwe nemari yekusimudzira kubva kune mabhanga tikatarisa ana Youth Empowerment Bank vanoti kazhinji vanhu vanowana izvi vanenge vari nhengo dzebato reZANUPF. Ndeapi mashoko amungada kupa kune vechidiki vane maondero akadai?
Land haisi yeZANUPF. Land is for every Zimbabwean. Iright yedu semaZimbabwean tiwane minda. Iright yedu semaZimbabweans kuti tiwane maclaims ekumaina whether tiri vebato reZANUPF, tiri vebato reMDC Alliance rotungamwa navachamisa, tiri vebato reMDCT rotungamwa navamonzora, uro rwebato reNCA rotungamwa navamadhuku. Uri mamwe aripo akawanda wanda. Not vechidiki ngatiregei kuisa politics pazvinhu zvinokonzidza the national.
Aiwa achakunzwa zvakanaka. Peta ihurukuro yedu nekukanda mashoko enyu kupedzisira.
Isu tiri organization inobatsira vana vechidiki vanoita zvekurima. Tine tinoti maprovincial ambassadors each and every province. So mukaenda kumaoffices eagriculture takatumira mazita nemacontacts emaprovincial ambassadors edu nekuministry of youth as well vanokubatsirai kupai madetails. Mosangana nemakurukota edu ekuma provinces atinoti maprovincial ambassadors shoko dzedzine dzekuti tisvike nekuma wards nekuma districts kuti tese shoko rifambe ritekeshere tese tiri vechidiki tikumire pamwe chete tishandise nyika yedu yeZimbabwe.
Aiwa tinotenda vaJohn Muchenje nekupinda muchirongwa mhuri yeZimbabwe. Tochibata kanyaya yezuva reMother's Day zuva rana moms. Takakumbira ika vateereri vedu kuti mutitumire mashoko enyu nezve kukosha kwezuva iri. Regai tiridze kambo ka Ara Pills muimbi ane mukurumbira kuZimbabwe kwe hip hop kanonzi Tapiwa. Happy Mother's Day kwamuri ana amai pasi rose regai tiverenge mashoko enyu amakatitumira pa WhatsApp pamwe nepa page redu re Facebook re VOA Shona. Hanzina Richard Moyo indinoti Happy Mother's Day kuna namai vose mu page rino re Studio 7. Makakosha mose ana amai raramai nokuti kuva amai hakusinyore. Ndinotenda ndinokunamatirai mose mashoko va Richard Moyo awa. Siafa Shaba anoti Happy Mother's Day for the first time, but I'm now 58 years old, not knowing the special Mother's Day. I want to attend our shava. Human kudu arunyora anzi vangu ndino aremekeza every day. Antina zwaru rekumirira. Anza ndimirire Mother's Day kuti ndiremekeza mai vangu. I want to attend. Matthew Varu arukuti Happy Mother's Day, Happy Mother's Day on this very special day. I want to let you know that you are special. Anza aiwa, you are the best mother in the world. Makakosha kwandiri mashoko a Matthew Varuaya. Message yekupedzira yatirikuverenga nhasi muri Zimbabwe iri kubva kuna Gilganet Muchemenyi ari ku Mozambique uko kubaira. Akanyora achiti happy happy a Mother's Day ana amai pasi rose. Aiwa, tinotenda nemashoko enyu muri Zimbabwe. Nguva ndiyo yadyanana, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kuna namai pasi rose, hanzi na Big Mike. Yep. Happy Mother's Day, Muri Zimbabwe. Bye bye. So I made a song. Happy birthday is another year.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvinotochenda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Maneru akanaka vatereri, ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu chezvechitendero. Nasi vatereri, muri kutipa pfungwa dzenyu pamusoro penyaradzo nenyaya yekurova guva. Ngatipindei muchirongwa chedu. Makadiniko, ndiri kutaura nani?
Zita rangu ndinonzi Munyaradzi Kadzura. Ndinoda kupindurawo nyaya yekuti nyaradzo iyi yakakosha here kuti iitwe muchikristo. Mukati meshoko, hapana baba ane mavhesi anotsigira nyaya yekuitwa kwenyaradzo. Uyezve chinangwa chacho chekuti inenge ichiitirwei, hapana mavhesi baanotaurwa nezvayo. Saka mukaona zvizhinji zvinenge zvoitwa panyaradzo pacho, panenge potoitwa nyaya dzine chekuita nekurova kwemakuwa, vanhu vichiita sekuti mufi aende kune imwe nyika yekuti unokwanise kudzoka zvechizobatsire mhuri. Zvisiri zvinhu zvinotsigirwa nebhaibheri, zvinhu zvinotorambwa neshoko raMwari izvozvo. Saka handioni setsika yakakosha ba yekuti irambe ichiitwa muchikristo chedu. Saka itsika inofanira kutoregwa nemakristo mazhinji kana vachide kuti vaite zvaMwari.
Asizve Maria Magdalena nevamwe vose vakaenda kuguva raJesu ramangwana ekufa kwake, munoti
maenderwo akaitwa makuwa nanasa Rome namiri Magadharini yakanga iri nyaya yekozo dzemakuma mweri womutumbi waJesu, sezvo kanga vatadza Friday nekuti sabata rakanga raakude kukwana. Saka vakanga vasingachakwanisi kuzviita baizvozvo zvavainge vachifanira kuita Friday. Saka zvakanga zviri raiti kuti vakanga vachikwanisa kumirira kupera kwesabata kuti vakwanise kunge vachizozodze mutumbi waJesu. Saka yakanga iri nyaya yekozo dzemafuta early morning Sunday pawakamuka paya. Sabata sechinhu chetiri kuona kuti umwe mutemo une gumo wakakosha. Zvakanga zviri wise kuti varegedze kumhura sabata iroro vechikwanisa kuzozviita uri musi wesande saka isi dzikai kuti tinoramba tichiita ba sekuti yakanga yakaitwa nana Mary Magdalene nana Salome
izvo zvinowikwa asi pana amai vane maonero avo panyaya iyi taura henyu amai
nyaradzo irimo mubhaibheri but zvichibva nemaitiro atinoita isi topa zvakasiyana tikaperenga pana Jobho 2 verse 11 inotiriyo shamwari dzajobho dzinomushanyira nekuti akanga uzvane dambudziko saka mushanyira zvichizomudemba nokumunyaradza dzaitiva ndazofari muna macho yayo akaenda kunyaradza Jobho mushure kunge ubva nemadambudziko saka nomunyaradza nokumuchema saka shoko ramwari panotazosaka nomunyaradza nokumuchema uchininzi iyo nyaradzo iyoyo musiyano uri papa ndokuti isisi nyaradzo yatinozoita yokuzoti kana hama yangu yashayika kwapera gonjo kuta kuta nyaradzo iyo nyaradzo mubhaibheri yaiyo ako nyaradzo yakadero nyaradzo inoitiwa tikangozi nhasi amai vangu vashayika kana kuti baba vangu washayika kana mwana wangu ashayika vandinopinda navo chechi kana hama dzangu dzepedyo handingamati vandinopinda navo chechi nekuti kana pachikutaura nyaya yebhaibheri hama dzangu dzepedyo kana vandinopinda navo chechi panguva yandinenge ndichichema chidzimbikana nokushayikirwa kune mwana ndopanouya vangu vangu vondiudza kuti bonzo vasindinyaradza vasindichema kuti no zvaitika kwauri izvi bhaibheri shoko ramwari rinoti zvakati isachema setinatariro wagara guriko zvinoreve kunzi kufa ipapo yavanenge vachitondinyaradza asi yanyaradzo isimo mubhaibheri zvachose yandisingazivivo ndiyokuti iye yatinozoti after gore kwapera gore toti tichiita nyaradzo toenda paguva chita seisese iyo haisi nyaradzo tinenge tichida kufananidza nyaradzo yeshoko ramwari toda kutorera kuchiti vanhu zvaa zvinoitwa zvokupira zvokuti afuta kwapera gore tinoita mapira nei 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 iyo haisi nyaradzo
vateereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi kana muine mibvunzo yezvechitendero tumirai maaudhiyo enyu kunhamba dzinoti +1 301 919 8140 ngatisanganei zvakare svondo rinouya ndini Tanonoka Wande ndichiti muve nesvondo rakanaka
Zvikuru Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere checovid-19 Zimbabwe yotambira nemufaro kupiwa mvumo yekushandiswa kweimwe nhomba iri kubayiwa vanhu munyika yesinopharm neworld health organization mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vobatana nevatungamiri vebotswana nezambia kunovhura zviri pamutemo zambuko rekazungula mangwana tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muina Gibbs Dube munhau dzeisindebele
Soku izika tisenda bako.